Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 17, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391.
Danho rakatora ndiroro rekuti charamba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo, asi nyaya yemasalary iri kuenderera mberi.
Vashandi vopindura padanho rehurumende rekuwedzera kwainoti yaita mihoro munguva yekurwisa chirwere cheCovid-19. Vana mukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nekudimburwa kwaitwa mari dzavo dzemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu vakavhenekwa nezuro kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevaviri uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere nezuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 8,283,000 uye vafa vadarika zvuru mazana mana nemakumi mana nezvitanhatu zvine mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 446,537. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vanodarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana maviri negumi nezviviri kana kuti 2,212,000. Vafa muAmerica chete vadarika zvuru zana negumi nezvipfumbamwe kana kuti 119,000. Mushure mekutenda kuti munyika hamusisina kugadzikana, hurumende nhasi yawedzera vashandi vayo mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemadhora emuZimbabwe kana kuti 50%, uye ikati vashandi vanenge vopuwa madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica vasingabatirwe mutero iri kunzi mari yeCovid allowance. Izvi zvaburitswa nebazi rezvemari kumashoko kuvatori venhau, asi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatenda padandemutande ravo retwitter kuti ichokwadi kuti vashandi vehurumende vawedzerwa mari. Mari iyi ichapiwa vashandi kwemwedzi mitatu hurukuro dzekuti vawedzerwe mari dzichienderera mberi. Izvi zvinotevera kukwira kwemutengo kwezvinhu zvakanyanyisa. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti inflation yakakwira nezvikamu zviviri kusvika pazvikamu mazana manomwe nemakumi masere nezvishanu nezviga makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 785.55%. Tina ukwanisa kubata mutauriri wesangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Stutsunga. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa haikwane zvachose. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere.
Isu panyaya masalari tagara tangatrikliye kuti masalaries edu tukumada arima United States dollars. Seku wira na kwa takaita nehurumende muna 2012 kuti mari edu ye masalaries inengeri ma United States dollars. Ende mari yoyo yaka achinjwa kuitwa kuma bond note ichinziri 1:1. Saka istirikuti atina mosha ya taka para wea pana chirangano cha taka puta kudiwile wa shandi. Wakaputa chirangano ichi hurumende. Ende tiri kuti mari yedu ngaiwe iri zvayanga iri. Mari yanzi 50% increase yemasalari iyo. Isu sesangano rinomirira vararidzo kumaruwa takonsulta mamemba edu.
Saka vati kudi
awanika acha rejecta avaramba kutambira danho iroro rekuti salary yanga ichimupiswa ne 50% iri kuma RTGS. Tatiri kuda mari yedu iri zvayanga iri iri kuma United States dollars.
Kopa COVID alaweza hapa muruti kudi.
Chino tambira edu nyaye COVID-19 allowance. Nekuti nyaya tangataka garataka taura. Asitu kutaura tinyaya zema salaries. Za taura wakunzi. Pangu wani kapacha iskwa statement nehurumende kuti wa increase so and so figures. But nyaya zema salaries no garuru wapasi wanu. Ashitauri rana. Zingo impose guys. Decision. Inongo ikana yangu impose wata upa wa mashandi maria kati. Mashandi wanu wa miriri wawo. Istiri wa tunga miriri wa shandi. Saka tefana ingeta wiri rana mune zese. Saka garapasi chione sana todi todi. Saka asitano ratatora ndirorore kuti charamba 50% increase COVID-19 itichaitora allowance yoyo. Asinya ya masalari iri kuende ramberi. Uye isu ticharamba chende ramberi ne kudimanda. Mari yedu iri zvayanga iri pachibvumirano chatanga takaita.
Asika vachere ingabve kupi mari mumadhora ekuAmerica, nekuti tiri kuona kuti hurumende yacho iri kutotatarika kutenga mishonga kana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvakawanda wanda.
Hatingati hurumende iri kukundikana kuti iwane mari panguva yekunge tiri kuona umboo huri kuiswa muka wemapepa nawo kupi kuti kune makambani ari kupiwa mari kutenga mishonga. Mishonga isinga exist wachiinflate maplies mama wachita mamillions nema millions nekuti wanenge waine maconnection awaine home government. Shiona wakuru ma government officials wachifamba nemota dzinodhura dzimwe dzinototenge dzichafema. Asi ndopo patinozoona kuti no hurumende mari inayo asi chido chekupa washandi hapana.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunare muHarare. Sachigaro veZimbabwe Nurses Association muzvare Stemping Kosingoni vanoti vana mukoti varatidzira nhasi pachipatara cheparirenyatwa mushure mekunge mari dzavanotambira dzaderedzwa vasina kusumwa. Muzvare Ngoni vanoti mutungamiri wesangano ravo vaenda kunosangana nesangano reHealth Services Board asi hapana zvakati tsvikiti zvabuda pamusangano uyu. Vanoti nhengo dzavo dzichasangana zvakare mangwana kuti dzizeye kuti dzotora danho ripi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo nhare dzanga dzisiri kudairwa kumahofisi esangano iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7 namuzvare Ngoni.
Nasi vanhu varatidzira mushure mekunge nezuro vanhu vakawana mari yavanga vasingafungira kuti ndo yavari kuwana. The figure we were expecting yakauya iri lace yakatokatwa without any explanations kuti zviri zvikufamba sei kuti sei ndazowana mari shoma mwedzi unoyu. In a time yandiri kutoti veduwe tiwedzerewo mari, mari yatiri kuwana ishoma. Mari yatiri kuwana yabitwa neinflation. Mari yatiri kuwana ibhondi haichashandi kwakuda US dollar. Nekuti munyika matiri izvozvi zvinhu zvizhinji mashops everywhere vanhu vakabvumidzwa kuti vashandise US dollar. But inini semushandi wehurumende, sehealth worker, sanesi, ndikushandisa bond. So tatisori panguva yekuti tipeiwo US dollar yacho kuti tikwanise kurarama. Ndopatabva taona chibhondi racho rakaslashwa. So that got people angry and people started demonstrating.
Maria muri kuwana pari zvino yamapiwa yemwedzi uno yakamira sei, uyezve Maria muri kutarisira imi savana mukoti yakamira sei kuti mukwanise kurarama zvakanaka?
Maria tawana mwedzi unoyo is close to nothing. It's equivalent to around 50 US dollars. In a country yekuti US dollars yatova mari iri kushandiswa kwese, and there am I sanes ndikunzi ndakutambira 50 dollars. Saka mari iyo yaina kana chainotibatsira kana chainokwanisira kutibatsira nacho. Taitokumbira hurumende kuti vatiwedzere mari iyoyo ya in US dollars, iri close to 750 US dollars to 1000 US dollars a month. Tingakwanisa kurarama kana zvakadaro. Asi 50 dollars haina kana kwainotisvitsa, haina zvainotibatsira in a country kuti everywhere in the shops ndiyo mari iri kushandiswa. Kana usina US dollar uri kushandisa equivalent in bond of which is one and the same. Saka mari yatakawana izvozvo haikwani, haina chainokwanisa kutibatsira nacho.
Makwanisa here kutaurirana nehurumende, uyezve hurumende iri kuti chii pane zvinetswa zvenyu?
Zvana nhasi havadongo vanova mutungamiriri wemukuru wezina, president wezina, vaenda pamwe chete nevamwe veHealth Apex kuHealth Service Board kuti vanowana vakuru veko kuti vanzwe kuti vanoti chii, vanoexplaina kuti chii nekuda kwemari yauya iri slashed, iyo yagara iri shoma kudhara. Asi pavadzoka varatidza ivo kuti havana kuwana mhinduro inogutsa. Naizvozvo mangwana vanhu vachasangana zvakare kuti tione kuti todii munyika yakaoma zvakaoma kudai.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Nurses Association muzvare Stembinko Singoni vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muHarare. Kanzuri yeguta reBulawayo inoti nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura yave kutsvaga dzimwe nzira dzekuedza kuderedza dambudziko iri. Izvi zvaburitswa pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pfungwa dzekanzuru idzi dzabuda pamusangano waitwa pakati pevagari nekanzuru nhasi mai veguta vaSolomon Mguni vachiti hapafanirwe kuve nekupomana uroyi nekuda kwedambudziko iri sezvo zvichizivikanwa kuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyatsonaya mvura. VaMuguni vati umwe urongwa hwavainahwo ndehwekuchenesa mvura yemudhamu reKami kuitira kuti igokwanisa kushandiswa zvakare nevagari.
Tange tichitaura nevagari veBulawayo tinzwe kuti vari kurudi nenyaya yemvura inonetsa munyika. Ndombabu mama tano tingatora kunyanya yewechazanya yekami damu ratukutura chakazara kuti ringa itaere kuti mvura yacho irecyclation ndiso zvakare.
Vamwe vagari vanotavazi kufara nenyaya iyi vachiti vanotyira kuti vanogona kuwana urwere nekuda kwemvura iyi sezvo mudhamu iri muchirasirwa mvura ine tsvina. Asi kanzuri inoti pave nenzira dzechizvino zvino dzinogona kuti mvura yakadai ishandiswe nevanhu pasina tsaona yekurwara. Guta reBulawayo riri kupa vagari mvura kamwe chete pavhiki nekuda kwedambudziko remvura. Mune imwewo nyaya, veruzhinji muBulawayo vanoti bumbiro remitemo yenyika harifanirwe kushandurwa, mitemo yakawanda isati yavandudzwa kuti ienderane nebumbiro remitemo iri. Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro evanhu pamusoro pebhiri reconstitutional amendment number 2. Mumwe mugari muzvare Teresia Musako vati zviri kuda kuitwa nehurumende zvakangofanana nekuti munhu unodzora chipfeko chaunenge watenga asi usati wachipima. Vati hurumende inofanirwa kutanga yavandudza mitemo kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika sezvo bumbiro iri rakabva muvanhu.
Zvinotinetsa ndezvokuti constitution yakaitisa vanhu vakaibvuma. It's not like it's constitution yakanongwa, but it's a people driven constitution yakaitwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka zviripo hatisati tazvialaina, but now already we are amending Saka ngazvitangwe za timbo implementa first, then we can talk of amending.
Mumwe mugari vamutulisi Hanana vatsigirawo maonero aya vakati kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuri kuda kuitwa uku kunokanganisa kuvepo kwehutongi hwejekerere nekuti kunopa masimba akawanda kumutungamiri wenyika.
When this constitution was brought, vanhu vakavhunzwa vakataura kuti vanoda constitution yakamira sei. So kuti vanhu vashomana vakwanise futi kureversa maviews evanhu vese, we feel it's very wrong. Tikatarisa futi nyaya yedevolution. Harisati tava nedevolution bill iri implemented. The property relating to the constitution haisati yatanga kushanda. So we feel kuti first ngatitange ita align a constitution tisati amenda.
Zvimwe zviri kunze zvinoda kuvandudzwa nebhiri iri inyaya yekuti mutungamiri wenyika asarudze ega vanhu vaviri vanoda kuti vazove vatevenzeri vake kana kuti running mate muchirungu. Bhiri iri rinoda kupawo masimba kumutungamiri wenyika kuti akwerete mari dare reparamende richibvisirwa masimba ekuti rikwanise kudzivirira izvi. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vatemba chivheya vati kuita izvi pamwe nekuti mutungamiri wenyika ave nemasimba ekusarudza majaji ega kunokanganisa nyaya yekuti majaji aya ashande asina divi raakarerekera.
Zvinonyanya kundibata mumaamendments ari kupropoziwa ndezvekuti parliament yotorekwa masimba yekuti iite machecks and balances pakukweretiwa kwetifanari nehurumende. Saka tiri kuti parliament ngairambe ine simba iroro kuitira kuti hurumende isakwerete mari dzatisingazivi kuti zvoshanda chizvino. Chechipiri ndechekuti kuapointiwa kwemajudges, tiri kuti isu majudges ngaapointiwe zviri pachena zvinoita kuti nesuwo semacitizens tione process yacho kuti yaitwa nemazvo here.
Muzvare Stavile Mlilo vati nyaya yekuti nguva yekuti chikamu chemadzimai anopinda mudare reparamende asina kusarudzwa iwedzerwe hainyatsogadzirisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Tiri kukurudzira kuti zvona dai pava negender equality even within my political parties vabvumira kuti vakadzi vaite chi 50-50 pamukati memaningiri navo maconstituencies avo.
Musangano wanhasi wange uri mumwe wemisangano iri kuitwa munyika nekomiti yeparamende inoona nezvemitemo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Nyika dzakawanda pasi rose idzo dzakambenge dzambovhara senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 dzakatanga kubvumidza kuvhurwa zvishoma kwemakambani akasiyana-siyana. Paine kurudziro yekuti vashandi nevashandirwi vatevedzere mitemo yakatarwa inodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Matano aya akaonawo vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana-siyana vachidzokerawo kumabasa kwavo vachiedzawo chose kuti vateedzere mitemo yehutano wakanaka mabasa mavanoshanda inosanganisira kupfeka nhumbi dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi, kugeza maoko nesipo uye kusiya mikaha pakati pavo. Vamwe vari kuunganidzira mari nezvekudya zvekubatsira zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura munguva ino yeCOVID-19 zvisati zvakwanisa kudzokera kumabasa. Izvi zviri kuitikawo muSouth Africa umo vanhu vakabatana mukubatsira vari kushaya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaFinals Chikunda avo vari kuPort Elizabeth kuSouth Africa vachitaura pamusoro pematano avari kutora mukuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19.
Mkoma indo gara kupote Elizabeth ndonzi final sikunda. Panya ya COVID ya kwa tiri kuno kwa sofa tiri safe. Tiri safe tiri kuenda wakuma basa. Tiji zoka. Tisa tapi ndo wakuma basa. Tinotoro wa temperature. Tiji tendelea kutu mabasa. Umu munu wa lufamba wa jitora kutu ma temperature. Yedu each and every time. Nekustwa kusanitiza. So those are true ngotoro. Tinotoro wakuma basa. Kutu ziaenda wakumba. Sada wapinda umba wato sudo sanitiza mbaoko. Tungo tuwe kundiezi kukarantiri pa usanana. Mine tijifambo utaka pika mamask. Tino sanitiza futi. Tungo teziro sekuzo wa tino itwa.
Wamuwe wanawe Zimbabwe. Wa riko ikoko. Wa sato wa tango wa mabasa. Muruku unzuko kutuwarukura ramasei.
Wanawe Zimbabwe warukutambura wari huno ku South Africa wakawanda. Wakawanda because wakatanga lockdown hii. Vajinji wakara sikirwa ni mabasa. Vamwe na nasa wasatu wazokera kumabasa. Ende vamwe wengu asiri prepaid pane dambu zikura kawia. Kuhu ya kune wengu achangopo wangu Zimbabwe. Pekingo wawi wawo kuno kuchaka mabasa. So tikatarisa vani wawo wese vani warugushu pika vani iba wawo. Vani warugushu pika. Dodotu warugushu pika kuno waka wanda.
Saka warukuzora ramasei warukushu pika ewa. Pane masa nga naruku wabatira were. Kana kutu waruku wanauru batiro kupakuru mende South Africa.
Hapana andatidandu wa chita kona rubatiro kubagu government South Africa. Asi rubatiro rino uya kujasti unewa numa individual. Kana haya madona vanongu batira panoshupika. Andila chandatidandu wa uti ijawe as through government. But rubatiro ratunu uwana through my churches. Na wangu ma organization. No community ema Zimbabweans. Ndo wandino zia sova. Wame utifamba wa chibatira wanu. Tijitenda onze kari kuno wa Zimbabwe nzari kuno vanu bazirana, vanu bazirana. Vangwa nengwa omeru, wawa nengwa shio chikafu, vanu taura waji batiru wane wamu wanu. Kuno wangu wanto badaru wa marendi chayo. Sakayo andino tenda newari kuno wani mwea wae na wakanaka kubazirana.
Zija munu shuwira ukutidai zai itika mshure me COVID-19 kana lockdown ya mwena hii.
Shuwiro yangu mkoma shuwiro yangu inini. Ndiye kutozo kira wakumu shaku njigae Zimbabwe. Mbozi wanotaura jiti home is the best. Wongu ndirikupa basa ndiriku senza ndirotambira mari. Bati ajumu unaki ba mayangu mari aje yonungo chuwana ya inaki. Mbozi nungo chushuwiro wati zai nijitambira ndiriku mshaku wangu. Nijita oza ndine itao pamba pangu. Nijiva koza ndine itao kusumu zira njigae Zimbabwe.
Ne matambudzi kwa tinonzwa ari kunza ari kumusha uku. Kunono garika here kumusha vachikunda.
Tere vanhu ari kumusha kwedu kuZimbabwe. Tiri kuona sokunge kuri kuti rwadzei. Chakanyaya kuitisa nyaya yenzara. Zara ndiyo inenge iri kukwadza vanhu kumusha kwedu nyaya yeCovid. Bose kwagara kutori nenzara kudhara saka hei kuoma.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafinals chikunda vari parunare kuPort Elizabeth South Africa najonga kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Achirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Magadi zvenyu vatereri makuna manese nyika kwamungadai muri ndinoitwa wose kai makaya chifamba ndiri kuno kuJoburg Kempton Park. Ndakatarisa nawe chirwere cheCovid-19 yeCoronavirus yatekeshera pasi rese kudai. Chirwere chatowo chirwere I think chekuti chatongorarama tinacho. So please ngatingochengetedzei utano hwedu kubudikidza nokugeza maoko, kupfeka maface mask edu iwayo. Tisaiti kunge manecklace zvinonona mumunhu ari irembedza yamhuro munoda kuita kunge necklace face mask iya isina kukavha muromo uyauya ne mhino zvatinofanira kunge tichiita nepatinobuda tichienda kumashops weever kwaunoenda uchidzoka ukumba usati wasangana nemhuri tongogezawo maoko. Chirwere ichi COVID-19 ishi yatikanganisa zvakawanda mabasa yedu amwe tichiita mabasa emaoko muno. Tadzosirwa kumashure zvakanyanya. zvekuti chero kuti tichengete mhuri muno zviri kurema kuchengetewo vari kumusha zviri kutiremera pari zvino handisi kuda kunyepa zviri kutiremei kuti tikwanisewo kuonawo vari kumba saka tiri kungoti ei dai mwari vatirwira pacovid iyo iyi pachirwere checoronavhairas ichi because chirwere ichi chadzoka chakuti hakuna kwekutizira kunyika dzese vakavharirwa vari kungave kuri kuno kuafrica wavharirwa uri kuno uri kueurope wavharirwa uri kuno hakuna kwekuti unoti harigai ndiende kwakati saka ngatingozvichengetedzei utano hwedu vedwei pachirwere ichochi checoronavhairas
ini ndiri Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Munau zemitambo mutambi wenhabvu tinokadevere akapiwa mukana wekukweshana nevarume vane mbiri munyaya dzenhabvu apo chikwata chake cheLyon chiri kudzoka munhandare Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
utambi uyu aifarira kutanga kutambira Lyon mwaka unouya asi kukasandurwa kwenguva yekutenga nekunyoreswa kwevatambi nemhaka yecoronavhairas kwamupa mukana wakakosha uyu veFIFA vapa zvikwata zvese mukana wekutenga nekunyoresa vatambi vatsva nguva ino mushure mekumbomiswa kwemitambo pasi rese vachigamuchira kadewere kuLyon kubva kuli Havre mukuru wechikwata ichi vaJean Michel Aulas vakati kadewere anokodzera kutambira Lyon mumitambo yasara yemwaka uno yeFrench League Cup neUEFA Champions League. VeFrench Football League havasati vazivisa kuti finali yeFrench League Cup iutambwa rini asi veUEFA vari kusangana nechitatu kukurukura kuti mitambo yeChampions League neyeEuropa Champions League ichafambiswa sei. Asi mutevereri wemutambo wenhabvu vaMalvin Makunike vanoti kadewere anosvika pana Neymar kana akave nechinangwa chimwe chete
uyo uyo anogona bhora ende akaramba nechinangwa akaisa effort anogona kusvika ana Neymar vayaka chinokadewere kumberi anogona kufurira
pari zvino kadewere ari mukamba neLyon kugadzirira mitambo iri kutevera iyi totarisa mutambo wecricket vanotungamira mutambo uyu veIndia veBCCI vadzivisa kuti chikwata cheIndia hachichakwanisa kushanya kuZimbabwe musi wa22 nyamavhuvhu sezvavaive vakavimbisa VBCCI vanoti vanga vachitarisira kuti munyamo mvuvhu chirwere cheCOVID-19 chinenge chadzika asi hazvisi kuratidza saizvozvo. India yamisa zvekare mutambo wayo neSri Lanka uyo ungafarira kutanga musi wa22 chikunguru asi mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vanoti hurumende yemuno ikabvuma vari kutarisira kuti mutambo wavo neAfghanistan muHarare Sports Club muna chikunguru uchaenderera mberi. Mutevereri wemutambo uyu vaShingirai Miti vanoZimbabwe inofarira kumisa kurohwa kwairungoitwa nekukunda Afghanistan.
Ziwa atirambi kuti mutambo umwe vanhu vanozviwa ike zvinezvi tikatarisa pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru
vatambi makumi matatu nevatatu vari mukamba mushure mekuongororwa utachiona hwecoronavhairas mukupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
chirongwa che Live Talk na 8 p.m. Chirikutarisa zviri kuitwa nezvarwa reZimbabwe zviri kunze kwenyika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Sezvonguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391. Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nemari dzawedzerwa nhasi nehurumende. Vana mukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nenyaya yekubvisirwa dzimwe mari dzavanga vachitambira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.